Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti iri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo hamuna mukana wekupa mapato anopikisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vatobayiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo, zvikuru vanhu vane vabereki nehama dzakavhiringwa neguku rahunde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vebato rezanupf ekuti dunhu ravo harina nzvimbo yemapato anopikisa. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti mashoko avamudarikwa aya anokonzeresa mhirizhonga sezvo dunhu ravo reuzumba kusanganisirawo remashonaland east yose ragara richizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga. Vachitaura pamabiko ekupemberera kuparurwa kweurongwa hwemadiridziro kumudzi nemusi wechipiri, vamudarikwa vanonzi vakatiwo bato ravo richawana mavhoti zviuru makumi masere mudunhu mavo, vakawedzera vachitiwo mapato anopikisa achangowana ari pasi pemapepa ekuvhotesa akakanganiswa kana kuti maspoiled ballot papers. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura pamusoro pekunyunyuta kwavo.
Nyaya yatiri kunyanyonyunyuta nayo ndeyekuti vasimba neuta mudarikwa inhengo yeparamendi. Saka zvavanenge vataura zvinotererwa. Saka isu vemDC tinonyanyotya nenyaya yekuti zvinopa izvo mukana kumasupporters avo ezano agara ari vanhu vanoda zveviolence, kuti vazoti vakaona vanhu veMDC masupporter edisu vachida kuita misangano vachida kuita marali vanobva vatoti MP vanga vari kuno. Zvavakataura izvo vakati kuno hakuna space, hakuna mukana weopposition. Zvotovapa simba rokuti munhu wese weopposition ngaatandaniswe kuti hatidi kuona opposition party inosvika muno. Zvino kana vachidaro vari member of parliament ndokutotika ino yatodeclare kuti ndisu toga tiri muno. Zvino ingava democracy here yakadaro.
Asi bato renyu rine mamwe matunhu here ariri kukundikanawo kusvika pari nhasi kunze kwemashoko amuri kuti ari kutaurwa iwa?
Jonga, tine matunhu akawanda atinonetseka kuti tipinde murunyararo, kunyanyanyanya muprovinsi iyoyo yemashonaland east. Masupporters edu vari munhamo kuti vaite musangano chaiwo kana kuti musangano usitombori rali wokungoti tangaita musangano wevanhu vari mustructure. Vanotoonesa tsekwende ipapo nokuti vachada kuzikanwa kuti musangano waitirwa pamba pani.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabatawo vamudarikwa ava vari kuramba mashoko avari kupomerwa ekukurudzira mhirizhonga vachiti bato reMDCT ndo rinotori pamberi panyaya dzemhirizhonga. Vamudarikwa vanotiwo pauwandu hwemavhoti avanoti achawanikwa nezanupf vari kureva kuti vanhu mudunhu ravo vari kuberekana vachiwanda. Ngatinzwei huri kure yataita navo.
Hatina mhirizhonga yatiri kukurudzira. Tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya ari kuuya but vanhuvuzunga vanhu vane gwara vanoziva kwavari kubva nekwavari kuenda ivo ndivo varidzi vemhiri zhonga nekuti pane vainzi vaelton mangoma yaivo membe yenational assembly yavo ari mubatwe homwe yemari vakamurwisa paharvest house apo vari 200 meters away from Harare central police station paivo here nemunhu wezanupf muharvest house akarwara mangoma kana kuti ivo vega ndivo vaitogadzirira kuita womap pane mumwe wavo kuti kana vaakuzoita violence vanoita sei
asika honorable mudari kwavari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe sekunge muri kuti muzumba hamufani kunge mune munhu werimwe bato kunze kwezanup f
aiwa zvimboita seizvozvo vanoya vari kuita mutsangano asika tinotodaidza vanhu mashoko aunotaura ka unototi utaurawo mashoko anovaka nyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura isusu tiri kutaura nyaya yakomanda agriculture kuti munhu wese ndaagute kana makuva akarohwa gore rakapera tiri kuadzokera takarova zvisina kunaka kana tine nzara urugare rwauyaka
ko pauwandu hwavari kuchemawo nawo hanzi muri kuti imi zanup f inenge ichizowana 80,000 votes hanzi kutungamidza kuti kana pakava pakuzobirwa sarudzo ndo huwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muzumba ivavo munoti
chisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume nhamba yenyu haiwande kumuzumba hatikurudzire ngochani tiri kuti vakadzi nevarume vadanane michato iyoyo inozoresulta into yepopulation
vanga vari mumiriri weuzumba muparamende uye vari nhengo yezanup f vasimba neuta mudarikwa vari parunare kuuzumba nestudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vadzidzi gumi vepainvesti of Zimbabwe vari kuratidza mifananidzo yakasiyana-siyana inoratidza mararamiro ari kuita veruzhinji munyika panguva iyo upfumi hwenyika huri kuenda kumawere. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavari kuratidza mufananidzo yavo vamelvin Gwishiri vane mufananidzo inoratidza nyonga-nyonga. Vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji.
Kune dzimwe nzvimbo, kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication. Art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kunhu nevakuru vatisingagoni kutaura navo. Saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kwekuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo, matambudziko atikusangana nawo pasi kunoku, kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemameseji atinokwanisa kuti titaure isusu.
VaJoseph Muzamani vane mufananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri. VaMuzamani vati vari kuratidza mufananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo.
Kuoma kweupenyu muZimbabwe zvinhu zvakaomera munhu wose. Vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvokuita. Asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba, vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo. Ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu. Unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijuru jamajuru zuva rose, asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo? Tinoona kuti varume havasi kuonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro, asi madzimai anoshinga woswera aripo mazuva maviri matatu. Mukupera kwemazuva maviri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro.
Mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo. VaArnold Chiringa vativo muZimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa. VaChiringa vati nekuda kwekushayikwa kwemabasa, vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi, izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru.
Vanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma, asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekuda kwezvirikungoitikawo munyika, kuti umwe munhu angotsvaga chinoita kuti ararame, ungotengesewo kuti ararame. Saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaone kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo, mabasawo hakunawo, zvichokuita hapana. Saka iendapo munhu wese akungofunga zvekutengesa zvakangosiyana-siyana kuti ararame.
Mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti Life as we know it. Kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakanga vakadzivira kumeso kwavo vakauraya vanhu vechitendero cheCoptic Church vanosvika 26 vakanga vari mubhazi vachienda kwavanonamatira nemusi wechishanu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yeNorth Korea neavo vanopfuudza mwero ndidzo nyaya mbiri dziri pamusorosoro pezvichanga zvichikurukurwa pakati pevatungamiri venyika pamusangano wenyika dziri muGroup 7 watanga nhasi muSicily. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vachimirira zvimba West muparamende vaZiyambi Ziyambi vanoti mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndo vari kutadzisa vana kunyanya vana vabereki vakafa munguva yegukura hundi kuwana magwaro ave ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Izvo zvinotevera kugunun'una kwakanyanya kwevanhu zvikuru vari kumateveleland vanoti vave nemakore akawanda vachikundikana kuwana mabirth certificates aya. Nyaya iyi iri kusimukawo apo nyika iri kuziya bhiri remutemo wekuregererana kana kuti National Reconciliation Bill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo pamwe chete navaZiyambi. Totanga nekunzwa vaZiyambi kuti sei nyaya yemagwaro ekuzvarwa iri kuramba ichinetsa.
Ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera birth certificate kasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nema documentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mirizhonga imwe yavari kutaura yegukura hundi yaane makore anotosvika 30 yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka vanhu vachiona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana Honorable Kumasi voenda kwaRegistrar General vouya ivo Honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate tobva tachipindira kaipapo kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate one asi hazvisizvo zviri kuitika.
Honorable Kumalo pindaitinzwi
vaZiyambi Honorable Ziyambi ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituents mangu ndine squatter camp ine mafamilies over 50 and munoziziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chunhu mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba and ime nhau iripo ndeyokuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti. Saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho. Mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yegukura hundi. Hapana munhu waanoziva kumatinoti ikoko. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwa Chief Mapiko. Saka inini shuviro yangu ndeyokuti mavictims nemasurvivors nevana vacho ngavapihwe mukana kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakafa negukura hundi. Toongorora kuti chokwadi here kuti ndozvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo vari kuramba. And tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyoyo kumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhaikoti tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nehama namai vacho nanababa vacho zvese mhuri yacho yese it's stateless asi zvakakona nganga murapa achida. Ndirikuti sehurumende pafanira kuita mutemo wokuti vese vanhu vegukura hundi ngakuvaende kuna registrar vonotora ma ID. Hazvi make sense kuti mwana ne 37 years nhasi zvonzi hana chitupa. Asati hambo kana kubasa hambo fakapinda because hana nzira yekuzviratidza kuti ndiani. Surely kana tichizvitarisa izvo zvinoreva kuti pane something chiri kunetsa chiri kuita kuti mwana atawane iwo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tunofana kuongorora to make sure kuti vana ava tovazorodza tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana Honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira muri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi, ndobodzoka kwamuri.
Nyaya iri kutaurwa naHonorable Khumalo yakanaka chose. Asingati patsanure izvinhu zviviri, kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana. Mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapanawo aziva kuti abva nekupi. Asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinawo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.
Sachigaro wekomite yeparamende inoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muParamende muzvare Tavita Khumalo vari parunhare kuBulawayo. Vanhu vakawanda vanonzi vari kupinza zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nebinzi munyika zvisiri pamutemo kubva kuZambia. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti chibage nebinzi zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwehori huri kuitwa nevashandi vezimura pamwe nevakuru vakuru vehurumende avanoita kuti zvinhu zvavo zvipinde pasina mubhadharo. Mushandi wezimura uya asina kuda kudomwa nezita anoti kupinzwa kwechibage kuri kunyanya kuitwa nezvematongerwo enyika akayambira mutori wenhau uno kuti asiyane nazvo sezvo zvinonetsa kutevera.
Hazvinhu zvinovakurumbo zvinenge zvinovakuru vanhu vanenge vachizviita saka zvinonetsa manje kuti mude kuzviteera.
Mumwe mushandi weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uya anoshanda pamwe chete nevezimura pabhodha rechirundu anoti kunyange hurumende yakambomiswa kupinzwa kwezvinhu zvinowanikwa munyika chibage, binzi negorosi zviri kupinda zvisiri pamutemo.
Ndokunoiswa mapemisi acho iwayo. Kunokwanisa kupuwa minuti vanogadzira ati mamwe acho ndoanoita kujikira manje kana dzisina mapemiti. Vanosi kungoya paipai kuti zimura ama.
Mushandi weEMA uyu asina kuda kudomwa nezita anoti uhuri huri pachirundu hwakanyanya zvikuru.
Apo pane uhuri hwacho hwakanyanyisa mabhoda control maCIO machiisi vachiona vanopinda zvinhu zvisingaita kuti vanhu vachiita mari.
Kutenga zvirimwa hakunetse muZambia sezvo kunodikanwa rezinesi rekutenga zvinhu kunze kwenyika kubva kumunhu anenge achibudisa zvinhu muZambia uye nerezinesi rekubudisa zvinhu munyika kubva kukambani yemuZambia iyo iri kutengesera munhu kana kambani iri kubudisa zvinhu munyika. Vazhinji vanoita zvisiri pamutemo vanoita zvehori nemapurisa nemasoja ekuZambia vanoshanda panzvimbo dzinotariswa motokari dzinotakura zvinhu zvakawanda dzinodanwa kuti macheck points. Mutori wenhau uno akataura nemumwe musoja wekuZambia achiita semunhu ari kuda kuzotenga chibage kuZambia ndokutaurirwa mashoko ekuti hazvinetse chero achibhadhara mari yechioko muhomwe.
Isu tisi vanhu vekutaura navo. Iwe taura neni, ukanotenga kuLusaka unouya nacho pachekpoint yekafuwa inindotaura navo. Iwe wosiya mari zvatopera.
Kupinda zvinhu zvakaita sezvirimwa munyika zvinoda marezinesi akawanda anosanganisira rezinesi rekupinza zvinhu munyika kana kuti import license, rezinesi rekuti zvirimwa zviri kupinda hazvisi zvemasanganiswa here pamwe nerekupinza zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vanoti havana umbo hwekuti tafadzwa Raymond Matimba, uyo anofungidzirwa kuti aishanda nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State, chizvarwa cheZimbabwe, kana kuti aiferefetwa nezveugandanga. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Bima, avo vati vanga vasati vapirwawo nyaya yaMatimba iyi. Asi mapepa nau pamwe nenhepfenyuro dzekuBritain dzakaita seSky News neBBC dzinoti Matimba aigara muManchester kuBritain asati aenda kuSyria muna 2014 kunoita murwiri weISIS. Sky News inoti Matimba akaenda kuZimbabwe uye Spain asati aenda kuSyria. Mamwe mapepa nau anoti akabva aurayiwa ari kuSyria kwakare nendege yekusora yemhando yedrone yeAmerica. Asi vamwe vanoti hapana umbo hwakati tsvikiti hwekuti akaurayiwa. Matimba anonziwo aidyidzana nevamwe vechidiki gumi nevatanhatu kusanganisira Salman Abedi, uyo akazviteya nekuzviputitsira bhambu akauraya vanhu makumi maviri nevaviri kuManchester nemusi wemuvhuro. Studio 7 yabata ofisi yeFBI muWashington DC, uye matikitivha ari kuferefeta nyaya iyi kuManchester, asi vose vati tiite zvekunyora tsamba mbozha nemibvunzo yedu. Vose vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Izvi ndizvo zvaitwawo nemuzinda weZimbabwe kuBritain, uko tatumira tsamba mbozha kune mumiriri weZimbabwe kuBritain vaGabriel Machinga, avanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yakanangana naMatimba.
Mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende yeAmerica. Munhu akanga akazviteya nemabhambu pamuviri wake akapinda munhandare maive nevanhu vakanga vachifara zvavo muguta reManchester kuEngland, akazvidhiutsa nokuzviuraya pamwe chete nevanhu makumi maviri nevaviri. Vamwe vanoita makumi matanhatu nevana vakakuvadzwa musi wa22 Chivabvu. Vazhinji vakafa nekukuvadzwa vange vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Munhu akaita izvi anonzi ndiSalman Abedi, mwana wemupoteri aibva kuLibya. Mapurisa akachengetedza varume vazhinji nenyaya iyi, kusanganisira mukoma waAbedi ane makore makumi maviri nematatu anogara kuTripoli kuLibya. Mapurisa eguta reManchester anotiwo pane mudzimai akasungwawo nenyaya iyi. Vakamirira nyika yavo, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakatumira mashoko okunyaradza avo vakakuvadzwa uye kuhama dzevakafirwa. VaTrump vakati vanopfurikidza mwero neavo vanovabatsira nekuvachengeta vanofanira kubiswa muvanhu. Mashoko aya anoburitsa famire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chei Dzambwa akananga kumusha wake weDynamo.
Muchikamu chedu chenabvu kana chemitambo, regai tikupei mutori wenhau Michael Kariati achitiudza pamusoro pemurayiridzi wenhabvu ane mukurumbira Sande Marimo Chidzambwa, uyo ari kunzi ari kudzokera kumusha kwake nemusi wesvondo.
Chei Dzambwa akananga kumusha wake weDynamos nesvondo, apo chikwata chake cheZPC Kariba chiri kutamba neDimbare muNational Sports Stadium. Chidzambwa ari kutarisira kurova chikwata chakamupa zita ichi pamwe nekuenderera mberi nematangiro anofadza aita ZPC Kariba makundano ekaso laga Premier Soccer League emwaka uno. Pari zvino ZPC Kariba iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe mapoints matatu pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars. Izvo chidzambwa anoti zvauya mushure mekutenga vatambi vakati wandei panguva yezororo yemwaka wapera.
Ndikati gore rakapera takatsvaga maplayers akati kuti maplayers ivo vatibatsira chaizvo kuti tipaposini yatiri and tikatrainawo zvakanaka tofunga kuti tinoguma tiri pasinganyadzise.
Kunyange hazvo svondo rapera, vatsigiri vechikwata chake vaiimba vachimunyomba. Murairidzi wedhimbare Lloyd Mutasa ari kukumbira vateveri vechikwata ichi kuti vauye kunhandare muhwandu hwavo kuzokuzirira maglamour boys.
Uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyangwe tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya, saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kumandava stadium kuzvishavane pakati peFC Platinum neHighlanders. Kugona kunenge kudada haisati yamborohwa mumakundano egore rino. Panguva iyo bhoso iri kubhebha moto ichitungamirwa naPrince Dube pamwe naRodrick Mutuma. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Triangle vs Caps United, Bantu Rovers vs Harare City, Chapungu vs Cholocho Pirates, Black Rhinos vs Yada, Wange vs Haumain pamwe neChicken Inn vs Shabani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Tomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table paFacebook page yedu yeVOA Shona, vasikana vechidiki vanove zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, Tanya Nyati naBusi Ncube, vakataura ivo vachiti zvakakosha kuti madzimai nevanasikana vazive kuti kunyangwe vakambofoira muzvidzidzo zvavo, vanokwanisa kushinga kusvika vawanikwa ivo vachiendawo kuzvidzidzo zvepamusoro sezvakaitwa nemumwe wavo, Tanya Nyati. Busi Mhlanga akati yekunyangwe mai vake vakanga vaenda kunoshava kunze kwenyika, akashingirira ari kuchikoro cheChindunduma, uko akazobva achienda iye kuzvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Ngatimbonzwai kubva kwaari.
Inini ndakakurira kuMashonaland Central kunonzi kuMount Darwin. Inini ndinoda kuti ndiudze vanhu chokwadi kuti kwaunobva it doesn't determine kwauri kufana kunosvika. It's entirely up to you. The ball is in your court. Iwewe ziva zvaunoda, ziva zvauri kutarisira muupenyu hwako. Inini ndakaita rombo rekuita vabereki vanonamata. Asi kana vamwewo vasina vabereki vanonamata, mamentors variko, vanhu vanokubatsira kufamba nenzira yekuti ikuendese pakarier yakanaka. Inini I had the privilege of both. Ndakaita simba, simba rekungoshuvira, kungoshuvira upenyu hwakanaka. Mama vangu vanotozviziva kuti inini ndairamba ndichivaudza kuti ini handidi upenyu hwekutambura. And no matter what, ndichashanda nesimba. Saka hard work, it always pays off. Chinhu chekuti ndatoona kuti kushanda nesimba, kuita chikoro, kuita ma goals, ndokwakakosha.
Tanzwa apo kubva kune vamwe vasikana vakanga vari pachirongwa chedu cheWomen's Round Table chemadzimai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, manyai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Tionesane takawanda. Ine ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika kumaruwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti riri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weUzumba muparamende ekuti mudunhu ravo reUzumba hamuna mukana wekupa mapata anopikisa. Asi vamudarikwa vanomirira uzumba varamba mashoko aya. sachigaro wekomiti yeparamende inonana zvemitemo vaziyambi siyambi vanoti vatobaiwa mudedendo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.